Hapana kana nehuri huripo plazi, ndiri ku Ministry of Transport, handibati mari, ndinenge ndiri minister, handina kana umwe yandinobata. Chandinongogona kuziva ini nechokuti iko ndiri a policy maker. Saka handisi kuzwa kuti uhori hwachona hwavanotaura hunenge huchibva pai. Vanhu vanongotevera zvinobva mukati momakuhwa. Handimbosori ndichirudza kana hope kana kumbozine patiri kubvunza munhu asingazivi pamusoro penyaya yaanotaura kuti unenge ataura chii. But kana vanga vachida kuti vange vari vanhu, vaingotaura kuti tsanangurai futi zvamakambotsanangura kuti ndege dzakatengwa sei. Vonotsvaga mapepa anonzi Hansard, vovaerenga kuona kuti muHansard pandaiva ndichi Minister of Transport ndakataura kuti ndege dzakatengwa mari yakati, zvina mapepa ari kuReserve Bank, zvakabhadharwa namamangunja zvakanakanaka zviri pamutemo, hapana kana neuori ipapo. Saka nditombozivi kuti ndingatenga ndege hereni, ndinganoimharisa kumaurondo kana hapagoni kumara ndege kana hazviiti, zvinotonyadzisa.
Saka mati maziviswa here nezvenyaya iyoyi, nokuti ivo vari kuti vazivisa vanhu ivavo uye vachavazivisa vachizotora matanho ekuvharira panze vanenge vachishandira pamahofisi emusangano?
Tisingazivi kana vana masimba achoro ayo, nokuti inini chandinoziva ndechokuti ndiri kubva zvangu mberingwa kwananaraya kunochengeta muzukuru wangu wanga akashayikwa. Ndiri kutonzwa vamwe vakawana vari kundifonera vachitoti ko nyaya iyayo ndege dzakudhara muchiri kuMinistry of Transport yamakatsanangura iri kutsanangurwa iri kutaugwa namayuthi mainzwa here ichinzi uori. Hapana kana uori, hapana uori hunoitikara. Dai vachibvunza vatange vapiwa marekodzi vagotsvaga zvakanaka nyaya kana vachitsvaga uori. Hapana kana uori hunongovapa pakutengwa kwendege idzodzo.